Vachitura mutongo wavo nhasi, mutongi wedare repamusoro amai Antonia Guvava, vati havaone chikonzero chekuti muchato wavatsvangirai namuzvare Elizabeth Macheka usaenderere mberi nemugovera. Amai Guvava vati pane gakava riripo rekuti muzvare Lokadhiakari Matsenga Tembo vakaroorwa zvechokwadi here kana kuti kwete navatsvangirai gore rapera. Muzvare Kari Matsenga Tembo vanoti vakaroorwa zviri pamurau wechivanhu, asi vatsvangirai vanoti vakabhadhara mari yekuvakanganisa kana kuti damage mushure mekunge muzvare Kari Matsenga Tembo vaita pamuviri pavatsvangirai apo pavanoti pakabva pave nemwedzi minomwe nechidimbu. Kunyange hazvo muzvare Kari Matsenga Tembo vakaunza kudare DVD rezvinonzi zvakaitika pavanoti vakaroorwa navatsvangirai muna mbudzi gore rapera, amai Guva vati havakwanisi kushandisa humbo uhu sezvo vachiti zvinonetsa kuti dare ritambire DVD iri sehumbowo. Vati dare repamusoro harina masimba ekumisa kuroorwa kwemunhu sezvo pane mutemo wakadzikwa unocherechedza maMajor Street sevanhu vanobata nyaya idzi. Amai Guvava vati chitsvambe chave kudare reparamende kuti rivandudze mitemo inechekuita nekuroorana sezvo vachiti kuroorana kusina kunyoreswa hakucherechedzwe pamutemo. Mutongi wedare ati muzvare Kari Matsenga Tembo vane mukana wekuenda kuna Major Street akapa vatsvangirai mvumo yekuenderera mberi nemuchato wavo kuti vanopa zvikonzero zvingaite kuti muchato uyu umiswe. Rimwe remagweta avatsvangirai vainnocent Chagonda vati muchato wemutungamiriri wehurumende uchaenderera mberi nemugovera.
Zvakakodzera kuti titaure kuti voruzhinji vanofanirwa kuziva kuti muchato uri kuenderera mberi, vanga vakakokwa vanokwanisa kuenda, muchato uri kuenda mberi, hakusina chikonzero chokuti usaenderera mberi.
Asi rimwe remagweta amuzvare Kari Matsenga Tembo vaEverson Samukange vati vachaenda kudarira Major Street kuti vanokumbira dare iri kuti rikanzure mvumo yarakapa vatsvangirai kuitira kuti muchato uyu usaenderere mberi.
Tora akawanda matano akawanda tirikuita objection to marriage license yakaissue na marriage officer Major Street Mutewedzi today nasi.
Muchato wavatsvangirai namuzvare Elizabeth Macheka wakatarisirwa kuitwa paRaintree kuUmwinsdale muno muHarare, uye vanhu vakakokwa kumuchato uyu vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiriri weBotswana vaIan Khama pamwe nemutungamiriri weMalawi amai Joyce Banda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.